Pashanyirwa chipatara cheparirenyatwa nhasi zvinhu zvanga zvakaita manyamamire nerongo. Kunosvikira varwere kwanga kusina varwere vanga vachitambirwa uko varwere vari muchipatara vachiti vave nemazuva vasina kuonekwa nanachiremba. Mumwe murwere ane chirwere chegomarara repachiropa neparwatata, amai Edith Kanyange, avo vange vauya kuzopiswa gomarara iri kuparirenyatwa, vanoti dai hurumende yaita hurukuru nanachiremba kuti ivo sevarwere vakwanisewo kurapwa.
Ndinouya kuno kundachiisirwa kimo ndechidzoka. Saka kubva kwamutare kwendakaita ndosvika zvikanzi madokta asiri pabasa. Apa inini ndiri kurwadziwa. Saka chikumbiro changu semurwere kange chekuti deno kwai kuri kuti zvinhu zvaigadziriswa zvakanaka kakuti tionewo kurapwa tichidini tichipora. Hamene kuti kana vanhu vachitiona takadai vari kunzwa sei nechimiro chatiinacho ichi, like inini nenhumbu yese yamuri kuona kuti ndidye handigoni kudya, kuti ndifeme handigoni kufema. Saka ndofa here ndichinyatsokuona kuti vanhu vaigona kundibatsira ka varipo, but kubatsirikana kwacho hakusi kuita nokuda kwezvimwe zvinhu zvekuti vanhu vanogogona kutaurirana zvechidini zvechipera. Ndochichemo cheduwo kuhurumende kuti wedu wee tinzwirewo tsitsi tione kurapwa, tirurwadziwa toda kuti tirapwe.
VaTaweks weMere vati vane murwere wavakatsikwa nemota nemusi wesvondo asi hasati amboonekwa nanachiremba kusvika pari zvino.
Zvakatodhakwa zvinhu zvacho nehasi kutombobuda kana kutomborapwa. Kubva kulast week Sunday paanga akapinda muhospital akatsikwa nemota, hapana kana zvati zvatomboitwa imomomo kana madoctors vacho nehasi kutombouya kuzomboona kana kudreswa, hasi kutombodreswa atori mawana, hasi kutombobuda zvakanaka. Saka zvakutoda kutongoti dai vatombozamawo kuona kuti vangaite sei chazviya zvokuti zvigadzirike. Ndo chokwadi.
Mumwe ari kurwadzikana nezviri kuitika muzvipatara zvehurumende vaPeter Duri vatiwo mwana wavo akatsikwa nemota akatyoka gumbo ave kutoora gumbo racho sezvo asina rubatsiro rwaari kuwana muchipatara cheparirenyatwa.
Handazoonawo mwana so akurwara akatsikwa nemota inspect so akatyoka gumbo nembabvu nemusoro akakwara, saka kurapwa kwacho hapana nenhasi. Gumbo chara kutoora hapana zviripo. Saka pakatoipa zvekuti tombedza kuchema kubatsirwa racho tomwe tingabatsirwa bati hapana rubatsiro kuwanika, saka pakaoma.
Mumwe mukota asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kushayikwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaPeter Magombeyi kwavhiringa zvinhu zvese muzvipatara. Mukoti uyu ati vanosiramwa basa navana chiremba vanosiwana vamwe vanouya kubasa nekuda kwezvitendero zvavo, asi kubva musi wesvondo hakuna chiremba ari kuya kubasa. Mukoti uyu atiwo hakuna vana chiremba vati vauya kubva kumauto sezvakavimbiswa negurukota rezveutano. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nezuro vakaudza vatori venhau kuti vana chiremba vekumauto nemapurisa vaizosanobatsira kuzvipatara zvehurumende mushure mekunge vana chiremba vati havasi kuzoshanda zvichitevera kunyangarika kwaDr. Magombeyi nemugovera. Vaimbova gurukota vezveutano Dr. Henry Madzorera, avo vanova nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vanoti kusashanda kwavana chiremba kukaramba kuchienderera mberi kuparadza bazi rezveutano zvachose.
Machiremba ese sekutaura kwandiri kuita muZimbabwe yezvino vakarega basa. Nhasi hakuna machiremba ari kushanda nyange muprivate sector. Vazviita izvi kuratidza kuwedzera izwi ravo kunyaya yekuti izvo Dr. Magombeyi ngavadzoswe. So zvaita hurumende ndezvekuti zvino yakutoparadza bazi rezveutano zvachose. Zvino kana mahospitari ese akavharwa machiremba muprivate asingashandi, vanhu vanorapwa kupi?
Vana chiremba vanoti havasi kuzoenda kumabasa kusvika vaMagombeyi vawanikwa vari mutano. Vana chiremba vanoto vanofungidzira kuti kupambwa kwava Magombeyi kune chekuisa nekumirira vana chiremba mukuedza kuti mihoro yavo iwedzerwe. Mubatanidzwa wemakereke pasi peZimbabwe Heads of Christian Denominations unotiwo makereke ari kushushikana zvikuru kuti hapasati pamboita munhu asungirwa mhosva yekupamba vanhu zvisinei nekuti izvi zviri kuitika munyika. vachitaura mushure megwaro ravanyorera kuhurumende, Reverend Kenneth Matata veZimbabwe Council of Churches, vatiwo kana zviri kutaurwa nehurumende zvekuti pane ruoko ruri kuita zvakasarurama zvekupamba vanhu, hurumende inofanirwa kuona kuti vari kupara mhosva idzi vasungwa.
Makereke ari kushushikana zvikuru nenyaya yezvipomegwa zvekuti vanhu vazhinji vanotaugwa nezvokupamhwa kwavo, asi chinonyanyisa kunetsa ndechekuti pakati pevanhu ava vakapambwa hatisati tawana munhu mumwe chete akasungigwa mhosva iyoyi. Chechipiri, vataura pamusoro penyaya yekuti hurumende iri kutaura kuti kunogona kunge kune gumwe ruoko guri kuita zvisakarurama kuti zvisvibise zita rehurumende. Asi kunyange zvakadaro, vakuru vemakereke vari kuti zvinotsvaka kuti kuda hurumende iite nechimbi chimbi kuti kana kune vanhu kune gumwe ruoko rwakadaro, mapurisa nemamwe vanoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu vabude kuti vabate vanhu ivavo.
Kudzamara hurumende yagadzirisa zviri kudiwa navana chiremba. Vanhu vakawanda vakaita sevarwere vari kuparure nyatwa Harare General Hospital nezvimwe zvipatara zviri munyika vacharamba vachiomerwa neutano, izvo zvinogona kutora upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.